Mutsigiri wedhana mosva Obed Masotore. Vanoti zvakaitika neTanzania zvinobatsira kutyisidzira zvikwata zvanga zvitarisira Zimbabwe pasi kuma Africa Cup of Nations. Vachiwedzera ivo kuti iko zvino Zimbabwe iri kuenda kuGabon ine chiremerera.
Vakomana vari kuratidza kuti vari kuziya zvavari kuita and zvakanakirawo mapreparations edu tichienda kuCup of Nations. Marizao dzakafanana neaya against timu dzakafanana Tanzania dzinova timu hombe muAfrica dzinoita kuti tiinde kuCup of Nations kuya tisingatarisirwe pasi, vachititarisira setimu inogona kukwikwidza neany team iri on the continent.
Aimbotambira maWarriors neCapes United Alois Kunjira anoti kukunda kwemaWarriors zvinhu zvinofadza zvikuru, achiti iye semaonero ake tarenda rakazara muchikwata chenyika ichi.
Vakomana vatamba zviripo. Obviously number one pekutanga is the result. The result was very good. Chandisinga doubte pa team yedu ndechekuti talent. Talent is nayo.
Mutsigiri weCapes United vashingirai mitombeni vari kudada nemaitiro emaWarriors, vachiti ivo dai maWarriors aramba akadaro kusvikira pachapera maAfrica Cup of Nations finals.
Warriors zvavaita zvinodadisa. Dai vangoramba vakadaro kusvika January 2017 kusvika kuGabon tokunda tikaita kana kungopinda maquarter finals.
Mutambo weTanzania wauya svondo rimwe chete maWarriors achangobva kukunda Zambia 1-0. Asi kunjira anoti pachine zviviri kana zvitatu zvinoda kugadziriswa maWarriors asati ave kurota zvekutora mukombe wemuAfrica.
Pachine zvimwe zvinoda kugadziriswa, yes, tataenda kuma Cup of Nations defensively ndipo patinokwanisa patinoti tofarira kuti tigadzirise muchana.
Pamusoro pevatambi vakabva kunze kwenyika, murairidzi wemaWarriors Kalisto Pasua akashandisawo vatambi vanotambira zvikwata zvemuno vakaita saHard Life Zvirekwi weCapes United, Teenage Hadebe weChicken Inn pamwe naTatenda Mukuruva weDynamos, avo ari kuongorora kuti angaende navo here kumafinari. Pasua anoti ari kuda mimwe mitambo miviri kana mitatu yekuedzana masimba kuti akwanise kugadzira chikwata chakasimba icho achaenda nacho kuGabon. Mutungamiri weZipa vaPhilip Chiangwa vakavimbisa mitambo nezvikwata zvine mukurumbira muAfrica zvakaita seEgypt neIvory Coast maWarriors asati asimuka kuenda kumaAfrica Cup of Nations. Asi vatsigiri venhabvu vanoti zveZipa kutenda maruva wadya chakata. Totarisa mutambo weCricket. Chikwata cheZimbabwe nhasi masikati chatanga mitambo yezvikwata zvitatu zvisingafadze apo charohwa neSri Lanka nemawickets masere mumutambo wavo wekutanga mumitambo iri kusanganisawo West Indies. Zimbabwe ndiyo yatanga kukanda bhora ndokurova maranzi zana nemakumi mashanu nemana 154 mushure mekushandisa mawickets avo ese. Peter Moore ndiye abuda nemaranzi akawanda mushure mekukanda makumi mana nemanomwe achiteverwa nakapten wavo Graham Cremer uyo akandawo makumi matatu nerimwe chete. Mukutevera, Sri Lanka haina kutora nguva kudzura maranzi ayo Zimbabwe yakanda ndokusvitsa maranzi zana nemakumi mashanu vachine mabhora zana nemakumi mashanu nematatu mumaoko avo. Zimbabwe ichadzokera munhandare nemugovera apo iri kusangana neWest Indies kuQueen's Sports Club muBulawayo. Machebrons anofarira kukunda mumutambo iwoyu kuti varambe vari mumakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.